Mangwanani akanaka vaterere tino sangana zvakare mangwanani anasi uri musi wemuvhuro 6 gunyana September 2021 makaterera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende haisi kuvapindura pamusoro perubatsiro rwechimbi chimbi rwarakakumbirira varayiridzi. Rimwe sangano revatyairi nemakondakita rinokurudzira hurumende kuti ishedze musangano wechimbi chimbi nevanotakura vanhu. Masangano eMDCT neMDC Alliance anoramba achitasurana pachena. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevatanhatu 16 vakafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu zana nemakumi maviri nevashanu 125 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana mana ane makumi masere nevaviri 4482. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga vave zviuru zana rine gumi nezvishanu nemazana mana neumwe 115,401. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakange vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana manomwe ane gumi nezvitatu zvine mazana mashanu ane makumi mana nevasere 2,713,548. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave miriyoni imwe chete ine zviuru mazana manomwe ane gumi nezvinomwe zvine mazana mana ane makumi matatu 1,717,430. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union rinoti rakanyorera kuhurumende richikumbira kuti ibatsire varayiridzi nemari yechimbi chimbi kana kuti rescue package kuti vakwanise kuita basa ravo. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Joe vanoti sangano ravo rakagumbuka nekuti hurumende haina kana kumbovapindura. Tatadza kubata mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro uye mibvunzo yatavatumira yange isati yapindurwa pataenda pamhepo. Dr. Show vanoti zvakare kubva svondo rapera zvikoro zvizhinji hazvina mvura yekuti vadzidzi nevarayiridzi vashandise.
Savarayiridzi takamirira kuti tiende kuzvikoro. Vana vechikoro vhiki rino vanenge vachienda kuchikoro, asi sevarayiridzi pane zvigozhero zviripo. Hatina mari yokuti tinge tichienda kuzvikoro, uyezve mari yokubhadhara vana vedu, uyezve mari yokuzoti tikwanise kunge tichitsvaga chokudya kusvika panosvika payday.
Majekesera hurumende here dambudziko ramakatarisana naro sevarayiridzi?
Takanyorera hurumende tichikumbira kuti tipewo mari yechimbi chimbi inonzi pachirungu rescue package kuti tikwanise kubhadharawo maschool fees vana vedu nokuzokwanisa kushandisa imwe kuenda kuzvikoro kunodzisa varayiridzi kumativi mana yese yemuZimbabwe, uye zvino kuzonodya. Asi hapana chati chauya kubva kuhurumende. Zvekare muzvikoro kubva vhiki rapera munoratidza kuti zvikoro hazvina kugadzirira kuti zvivhurwe. Mvura yokunwa kana kugeza muzvikoro hamuna. Mari dzakapiwa nehurumende kuMinistry of Education hadzasvika kuzvikoro. Zvikwanisiro zvakaita masanitizers, zvakaita mamask hakusati kwavanazvo. Zvikara muzvikoro, kune zvikoro zviviri zviri kuManicaland. Kune vana vakataridza kuti vangangova vane utachiona hweCOVID-19. Pavakatesta vachizoradza kuti hongu vanahwo. Zvinongotaura zvataitaura kuti vanhu vasati vaenda kunoita mawira mombe muzvikoro. Zvinoda kuti vanhu vaongororwe, vangava varayiridzwa nevechikoro neancillary staff kuratidza kuti hapanawo angadero ane denda recovid. Nokuti kuwana munhu mumwe chete pachikoro zvinoreva kuti vanhu vanozopedzisira vatapurirana vakawanda. Saka chiripo ndochokuti varayiridzi kusarivako kuti vabetserwa nehurumende kuti vakwanise kunge vachienda kuzvikoro vacharamba vakagara kudzimba dzavo kusvikira hurumende yazonzwa kana kuti yatirimuka ikanzwa chikumbiro chatakasvitsacho kuti ibatsirewo varayiridzi vakwanise kuenda kuzvikoro. Varayiridzi vacharamba vari kuzvikoro zvavo.
Avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe Dr. Takavafira Joe vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Sangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors, ZUDCO, riri kukurudzira hurumende kuti ishedze musangano nemasangano evanotakura vanhu kuti pakurukurwe nzira dzekugadzirisa zviri kunetsa mukutakurwa kwevanhu munyika. Mutungamiri weZUDCO vaFrederick Magura Minga vaudza Studio 7 kuti dambudziko iri rave nenguva yakareba pasina chiratidzo chekuti zvinhu zvichaita nani. Vachiti zvave kuda kuti hurumende igare pasi nemasangano anomirira vanotakura vanhu nemakanzura kuti pawanikwe nzira yekugadzirisa nyaya iyi. VaMaguraminga vanoti hurumende inofanirwa kuudza vakuru vekambani yeZUPCO kuti vashande zvakanaka nevamwe vanotakura vanhu, vachiti haisi nyaya yekutenga mabhazi matsva mazhinji asi yekuti paitwe nhaurirano yekugadzirisa zviri kunetsa uye kutsvaka nzira yekurerutsira vanhu. Tatadza kubata mutauriri webazi rezvekutakurwa kwezvinhu Injinia Tedius Chinyanga, uye pataenda pamhepo mibvunzo yatavatumira yange isati yapindurwa. VaMaguraminga vanoti hurumende pamwe nekambani yeZUPCO vanofanirwa kugadzirisa nyaya iyi nokukurumidza.
Seboroka rinomirira vatyairi muno muZimbabwe, tiri kushushikana zvikuru nekutambudzika kuri kuita mhuri yeZimbabwe Transport. Vanhu vanoenda kumabasa, transport yekuendesa mangwanani hapana, transport yekuendesa kubasa usiku hapana, kunoyo manight shift. Transport yekudzokesa zvakare kubva kubasa hakuna. Zvine izvi zvaane nguva zvichingoitika. Ndingati taakuda kusvika makore mairi akuda kutokwana vanhu vasitambudzika transport.
Zviri kukonzerwa nei izvi?
Ndingangoti kubvira pakatorwa danho rekuti ZUPCO itakure yega, vanhu vari kungotambudzika transport. Transport iri kushayikwa even nemasikati. Zvinomboita kunge zviri kufamba kana vanhu vasiri kufamba, but tikatarisa mamiriro azvinozoita vanhu vakudzokera kumba kana kuti kubvira kumahwani, vanhu vari kutambudzika transport. Kuna na Bulawayo zvinongori zvimwe chete, kuna na Masvingo zvinongori zvimwe chete, kuna na Mutare zvinongori zvimwe chete, muna na Gweru zvinongori zvimwe chete.
Sekuona kwenyu chiko chinombonetsa apa VaMaguraminga?
Nyaya iri kunetsa apa ndeyekuti ZUPCO kuti idaidze maoperators akawanda zvinonetsa, nekuti kubvumiranwa kwakaitwa kuZUPCO hakuna kubata mativi ose, hakuna kugutsa varidzi vedzimotokari. Isu tanga tichifunga kuti sezvo ZUPCO isina mabhazi inokwanisawo kurereka musoro, nekuti tikatarisa izvino mari iri kuwanikwa nevaridzi vemabhazi nevaridzi vemakombi kuZUPCO imari inokatyamadza zvikuru, inorwadza kuti zvinhu izvozvo zvingaitike here pasi rino.
Saka munoti nenyaya iyi munoti kuhurumende?
Tingoti isusu ZUPCO dai yashanda nevamwe mune zvakanaka. Hatina mbovenga ZUPCO izvi, asi tiri kuti ZUPCO mawira yauya ichidzinga vamwe, yauya ichiti ndini chete ndinotakura, yauya ichiti evino pane kakutaurwa karipo kekuti even nekumusha kumamisha nekumaintasiti ZUPCO ndo yakufanira kunge ichiita. Saka zvinhu zvakabata mukati meino nyika zvatiri kukumbira kuti isusu dai zvagarirwa pasi, Ministry of Local Government nemakanzuru edu togara pasi Takati ina association akanga ariko akaita sana chovamba yona na bupta kublawai. Munana Harare, munana Sudak, munana Gako. Tirikutarira kuti tigare pasi pamwechete tigadzire transport inogamushirika mukati menyika. Vanhu vange vari muma organization. Organization yega yega kana kuti bato rega rega, boka rega rega roona kuti vanhu varo vari kutakura vanhu sei. Vanhu vobvumirana kuti vanhu vanotakurwa nemari, ndio mari inenge ichitakurwa nyika yese. Vanhu vobvumirana kuti pendi ye motokari dzinofamba muBulawayo, dzinofamba muHarare, dzinofamba muMasvingo, dzinofamba muMutare dzinge dzine mapenda akasiyana siyana makala. Saka tiri kutarisa isusu kuti zvinhu izvozvo zvikange zvauya, transport yedu inonaka. Vamwe varikufungidzira kuti tikangoramba tichingotenga mabhazi kunze pane chinobuda. Hapana chinobuda nekuti haisi nyaya yekutenga mabhazi, inyaya yekugara pasi.
Avo vange vari mutungamiri weZutco vaFrederick Magura Minga vari parunhare kuHarare neStudio 7. Gakava pakati pemapato anopikisa eMDCT inotungamirwa nava Douglas Monzora neMDC Alliance inotungamirwa nava Nelson Chamisa riri kuenderera mberi mapato aya achipomerana mhosva nekushorana. MDC Alliance inoti MDCT iri kubatsira bato riri kutonga reZANU-PF mukuvhiringa basa riri kuitwa nevamiriri veMDC Alliance vakasarudzwa nevanhu. Mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaClifford Rwachayo vanoti kudzingwa kuri kuitwa vamiriri vavo mumakanzuro nemuparamende kune chinangwa chekuti vanhu veruzhinji vaonese kuti MDC Alliance haigoni basa sezvo vamiriri vanofanirwa kuita basa iri vadzingwa uye vasisakwanisi kushandira vanhu vakavasarudza. Vanoti izvi zvinobatsira bato reZANU-PF sezvo richedza kuvharidzira kutadza kwaro basa sezvinoonekwa mukuvhiringa vamiriri vanoferefeta mashandisirwo ari kuitwa mari vakaita savatendai biti.
Nyaya yekudzingwa zvisiri pamutemo kwemaMPs nemacouncillors eMDC Alliance navana Monzora neZANU-PF zviri kunyanya kuitirwa nezvikonzero zvakati kuti kusanganisira nyaya kuti ZANU-PF navana Monzora vanoda kuti service delivery sange irimo kuma towns kuzhinji kwakahwinwa neMDC Alliance. Tinotarisa nyaya yekuti vanenge vachida kuti maresidents zvinhu zvivaomere, zvinhu zvisafamba zvakanaka. Munoziva makanzuro anda mabasa akawanda, maMPs ada mabasa akawanda nemacommunities. Saka kana pasisina vamiririri zvinoreva kuti hapasisina chichafamba kumacommunities ukoko, nekuti hapana anenge achamira achaenda kuparamende kutaura kuti community kwangu zvinhu zvakamira so, kuwadi kwangu zvinhu zvakamira so. Saka chavanoda inyaya yekusaremekedza kodzero dzevanhu, kusaremekedza sarudzo dzakaitwa nevana veZimbabwe. Saka apa kungoda kuratidza kuti vana veZimbabwe hamuna kana basa, vane basa tisu isusu veZANU-PF nevana Monzora nekushandiswa kwavari kuita. Chimwe chacho ndechekuti varunga vachida kuti MDC Alliance yatadza kutungamirira maguta, nekuti vanonga vachiti MDC Alliance ndiyo yakahwina mumaguta mese, saka yatadza kuita service delivery, vatadza kumirira vanhu, vatadza kuita chipi nechocho, nekuti ivo vanenge vakuchita remote control vabvisa makazila.
Pane humbo here pane zvamuri kutaura izvi vashachwayo?
Tikatarisa Harare hakusina kana macouncillors MDC Alliance achakawanda. Vazhinji vasara muHarare macouncillors havasi veMDC Alliance, asi manje kana vanhu vaakuchitaura vanonga kuti MDC Alliance yachamisa yadai, MDC Alliance yachamisa yadai, nekuti ndo zvinenge zvichida ZANU-PF ichigadzira manarratives iwavo, asi ichavanda kuti service delivery sasvika kuvanhu. Totarisa zvenyaya yekuti ZANU-PF haidi kunge ichiongororwa kana tinoti kutarisiswa nyaya dzeaccountability. Saka kana vakadzinga maMPs, munoona vakadzinga vana vabiti vane public accounts nekwakawanda wanda, maMPs anga achimira mira kwazvo achiongorora kushanda kunoita hurumende kuti iko mari iri kufamba sei, mabasa ari kufamba sei, zvakati hazvisi kuitwa, matenda ari kuitwa zvisizvo, chakati chiri kuitwa zvisizvo. Saka vakangozviitira kuti tuwaka zinga ma councillors na MPs, MDC alazi, uti ndo wano mirira zudu zwanu, ndo wano tutarisa kuti zudu zwanu, zuku batuwa sakana kare sukudi, wana ngonzula, wana kana basa na zono kuti, zaka ngufana ana, ise WhatsApp group, Zanu PF, ni timi yoyo.
Abo wange vari mteveziri, mtaoririwe MDC Alliance, wa Clifford Hwachayo, vari paru nare kwa Harare ne Studio 7. Asi mtaoriri we mtungamiri we MDCT Valoid Damba wakaudza Studio 7 kuti vanhu vanozviti MDC Alliance vaifanirwa kutevedzera mutemo kubape kutanga. Vadamba vanoti bato ravo harisi kudzinga vanhu vasiri varo.
Chinhu chekutanga vanhu vari kumisinfomwa vari kutaurwa nhema nemanyepo nevanhu vanoda kuzviita vakangwara vanozvitiwo ndo vanoziva kudarika vamwe vanhu. Pati ganti taure ndichiti chibvumirano che MDC Alliance chine mapolitical parties 7 sezvandambotaura pekutanga. Muchibvumirano ichi chinotaura kuti izvo pati yega yega paarticle 2 ichiramba yakazvimirira. Saka kusainwa kwakaita chibvumirano ichi musi wa 5 August 2017 azireve kuti zvo mapolitical parties esari MDC Alliance akabva adissolve in terms of their constitutions. Nekuti mukataura kuti MDC constitution inotaura kuti izvo kana pati yakudissolve panoendwa kucongress. Uye zvo mapolitical parties esakapinda muMDC Alliance dissolution article iyo irimo. Saka chibvumirano achireve kuti mapolitical parties aya akabva adissolve kana kuti akabva anyangadiswa kuchibva kwasara kwaane party 1. Party gega iramba yakazvimirira. Saka mukazvitarisa imi kuti MDCT yakapiwa maslots 114 muchibvumirano cheMDC Alliance Agreement. Chinozivikanwa icho pachirungu again se Composite Political Cooperation Agreement. Saka Composite Political Cooperation Agreement inotaura iri kuti mapolitical parties achapiwa maslots awo, MDCT ikapiwa 114. Mingubi wakapiwa 34. Tendai BT ne PDP wakapiwa au maslosa wakapiwa iku contest. Zinyoriwa hizo kutizo each and every political party ino isama MP ayo mkatimichi bumirano. Oyendisa kuparlament astaka batana. But singarewe hizo kutizo isusu tatopuza ma political party zedu. Mkaenda emimi mbumbiru ya mtemure nyika. Rinota wala kutikana mumwene mumwewe MP anenga abuda. Anenga abuda mpolitical party yake. Party yake ino kodzuru yiku mzinga. Nekuti ndoyo nekaka mufowada ikashansa ticket raine starayo. Saka MDCT yakano contesta 114 slots. Pa 114 slots ipapo yakawina 46. Vamwe vacho ndokuzonopinda ne proportional representation. Saka vatiri kudzinga hatinombodzinga vanhu ePDP. Hatina kudzinga vanhu vana Washman Ngube. Hatina kudzinga vanhu MCD. Tiri kudzinga vanhu vakanopinda ne MDCT. Mukavabvunza vese vanhu vakadzingwa ivavava. Vakaendesa maCV yavo kuna Secretary General Douglas Monzora. Vakanga vakapa ma application forms vachiti we apply to the MDCT, to the Secretary General of the MDC. Nekuti mukazvitasa patakaenda kuma votes. Vachamisa ndavanga vari president. Asa akanga ari vice president ndo ndiva Mudzuri. Akanga ari national chairman ndo ndiva Komichi. Akanga ari secretary general ndiva Monzora. Akanga ari deputy secretary general ndimai Mpariwa. Saka isusu hatisi kuti tikudzinga vanhu vasiri vedu. Tikudzinga vanhu vakuru vati kuti vaizva tibumbirire mutemo, vaizva zvinotaura zve MDC Alliance Agreement, vari vanhu vakuru vanozva kuti zvomapato haana kunga akadissolve. Saka isusu hatisi kudzinga vanhu vasiri vedu. Tikudzinga vanhu vanofanira kuva responsible citizens.
Avo vange vari mutauriri wemutungamiri weMDCT inotungamirwa nava Douglas Monzora, Valoid Damba vari parunare kuHarare neStudio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. ZimLife.com rinoti gurukota reSouth Africa rinoona nezveutano razivisa kuti mhando yeCovid-19 yeC.1.2 haina zvainotyisa pari zvino. Sangano rePoverty Liberation Movement rinoti iro nemadzisawira aro vanenge vachiratidzira nhasi muvhuro pamusoro pemari dziri kubhadhariswa vanhu vanenge vakwira michovha kana mabhazi asingadiwi nehurumende. Chronicle rinoti vaimbo vemutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vabvumidzwa kumbogara kumba kana vabuda muchipatara mavari kurapwa uye havachadzokeri kujeri kusvika utano hwavo hwavhenekwa zvakakwana. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 ini ndinoitwa mbuya memo ndinogara Pretoria. Ndinoshama nemukomana ataura achitara kuti vanhu vezano uyai pano pa studio 7 muchitaura ndiye ega achiri kuda zve ZANU-PF vana vauri kutaura vema ovet vema purisa vema soja vanozova kuti ZANU-PF yakazara mhondi saka vana ivava havachada saka uri kuona vachibuda mugrupu renyu rezanu-PF vaakufunga vana vakaenda kuchikoro ndiri kutoshama iwe zera rako uchiri kusapota ZANU-PF uri apa unorarira maputi apa hauna bhutsu dzekupfeka apa wakadzidza apa hauna basa saka uri kuona vana vecho vezanu-PF vari kutiza kubva muzimbabwe kuya kuno kuyambuka mhiri kumagungwa akasiyana-siyana
Makadi pa Studio 7. Makadi vashamwari ari vese veStudio 7. Nevese vanoishandira. Aiwa, ini ndiri kutaura ndiri kuno kumashonaland east kuno. Ndichiti aiwa. Avo vanhu avo vanonzi vekwamonzurawo. Vanofanira kubuda pachena kuti vane kamari kavari kushandira. Kamari kavari kushandira kavakapiwa nezanu. Seiko ivo kushanda kwavo nezvepolitics zvavo hatina patakambonzwa pavanoratidza kuti vakarwisa zanu. Asi pakuti bedzi zvinhu zvese zvavari kuita zvinoratidza kuti zviri kungorwisa musangano weMDC Alliance. Chavasingazivi ndechekuti musangano hauurai, musangano ndewevanhu. Pati yachamisa nyangwe ikanzi madhaka, tinoitsigira bedzi, hatidzokeri mumashure.
Ndinoitwa Samanyanga kumba kumberengwa. Ndinokurudzira zvangu vachamisa nauye zita iyo handikoni. Vanhu vanoda ivo vachamisa, tinoda ivo stereke. Hatinyanyi kuda zita rekuti MDC Alliance, asi tinoda vachamisa vapinde pachigaro. So tinovakurudzira kuti vapinde munogara veruzhinji mumaruzevha kwakaita kwedu kunana Mberengwa nemumaruzevha akakomberedza nyika maprovinces ese vachipinda vachikampena nguva ichiripo nguva vasazouya nguva yapera.
Mangwanani kune vashamarira vese pastudio 7. Mangwanani kune vana vezimbabwe vese vakateerera. Ini ndokudawo kutaura pamusoro pezvemurume anonzi Joshua akasenda voice note akachiti anosapota zanu ari papretoria apo. Murume uyu nyemba dzinoshamisa chaizvo. Joshua handizive kuti munhu akaita sei nokuti aibvunza kuti kuvamwe vese vezanu muripiko. Tauraiwo pastudio 7 muchikambenera zanu. Anoti iyeai vana vese vemaovheti nevemasoja vaakusapota MDC vanobuda kumagurupu eMDC vakatiza kugurupu rake rezanu. Ewee Joshua, toda kukutaura kuti kana mwana wemuovheti nemusoja vaakusapota chamisa, uiwewewo hako usina kana chaunacho wakatotizawo nhamo dzekuzimbabwe unonopotera kupretoria kutsvaka mafuromanyoro uchiri kungovhura muromo wako uchitaura kuti ndini ndinosapota zanu, ndini ndinosapota zanu. Muripiko vezanu ngatitaurei kuitira kuti tipote tichikambenerawo zanu tichitaurawo mavoice notes pavoice of America. Musafe maka pablem kune vashamari vavi vedu avo vana mukoma hwande vanoita basa rakanaka. Vana mukoma hwande havasarure kuti aya mashoko ndevani. Kutoshaya ka hapana kana wezanu aripo, iwewe ndiwe wega wasara wega wezanu. Unofungidzira kuti uchiri nevamwe here? Ndiwe wega muzanu wasara shamwari, vamwe vese vakakurosa vaakuti nero nero.
Mukazima, kungoti bazi dai kuri kunzi munopota muchinge muchitorawo vanhu vese pachitauro apa zvaiyamurawo ruzhinji. Zvino chinonetsa ndechekuti imimi munotora vanhu 5 out of million vanonikwasindawo meseji. Dai muchimanejawo kana kutorawo kana 20 mababa vanhu vanenge vachitaurawo. Ndoda kubvunzawo kuti nai chisi nyashanu kwemubwera chipi chaichai mimi vanyashanu chaivo vakandengawo. Munombosiyawo here kuti ndozvinoitwa mudunhu renyu rekuti mubhuku mazvinarwa papanyashanu apa kuti munhu anonzi anobhadhara 3 mbudzi dzinourayiwa ipapo, jongwe rinourayiwa ipapo, tii rinobikwa ipapo, 2 makiretsi edoro anonwiwa ipapo, 2 makiretsi emadhiringi anonwiwa ipapo, nenhau yekuti uda kupuwa stendi yekuvakira stendi chaiyo munda wababa ako nokuti uda kungovakira vadzi vakubhadharisa zvinhu zvakawanda kudaro. Machifika, matongera amunoita ekuiginwa zvine zvichiitika munharaunda yenyu anoshoresa imi hazvina kunaka. Tibatsirewo muende pabhuku razvina marwi apo andanyashanu kwana bhidhiri kuchiwenga machinuwo munoona zvekuitika ikoko kuti hazvibatsiri chiro, hazvibatsiri chiro. Rusinyo rudzo rwakadarirwo rwakashata.
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Muvhuro wekutanga mumwedzi waGunyana, America inocherechedza zuva revashandi kana kuti Labor Day, ichipemberera vashandi vayo nezvavakaita kuti America nevagari vayo vabudirire. Zororo reLabor Day rakatanga kucherechedzwa makore anopfuura zana nemakumi mashanu apfuura. Panguva iyo maindastri akatanga kuwanda uye panguva yokupinduka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi. Hondo yekurwisana kwevanhu vemuAmerica pachavo isati yapera muna 1865, America yakanga yatotanga kubva mukuvimba nezvekurima yave kutanga kuita zvemaindastri, izvo zvakakonzera kupindudzwa kwezvinhu zvizhinji zvikuru mumaguta ekumatunhu ari kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweAmerica. Michina yaigadzirwa yakanga yave kutora nzvimbo yevashandi asi ichiwedzera uwandu hwezvaigadzirwa neuwandu hwezvinhu zvakasiyana siyana zvakange zvave kugadzirwa. Ukuwo njanji nemigwagwa mitsva yemota yaibatanidza maguta mazhinji ichiwanda, izvo zvaiita kuti zvinhu zvinodiwa mukugadzirira zvinhu zvikwanise kuendeswa kwazvinodiwa nekukurumidza. Izvi zvakakonzeravo kuwanda kwemabasa, izvo zvakaona vanhu vachibva mumaruwa vachienda kumadhorobha akaita seNew York, Chicago nePittsburgh. Ukuwo uwandu hwevabva kure vaipinda muAmerica vachibva kune dzimwe nyika zvikuru kubva kuEurope huchikwira. Upfumi hwenyika hwakaramba huchikura. Zviuru nezviuru zvevashandi vakanga vachishanda mumaindastri, mafactory nemumigodhi kwemaawa gumi nemaviri pazuva svondo rega rega, vachitambira mari shomanana uye vachishanda munzvimbo dzakange dzine ngozi. Pamusoro pezvo, vana vadiki vane makore mashanu vaishandiswa vachipihwa mihoro mishomanene pamasendi makumi maviri paawa aipihwa vanhu vakuru. Izvi zvakasimbaradza masangano anomirira vashandi muhurukuro nevashandirwi. Masangano aya aironga kuramwa mabasa nekuita misangano nevashandirwi kwaizopedzisira pave nebongozozo. Musi wa 5 Gunyana 1882, zviuru gumi zvevashandi muguta reNew York zvakatora mazuva asingabhadharwi kubva pamabasa avo kuti varatidzire kunyunyuta kwavo. Vakafora kubva kuhofisi yameya vachienda pavakange vasarudza kuungana. Iri rakava zuva rekutanga vashandi vachizvipa mazuva ekuzorora Labor Day. Zvirongwa zvakaitwa pazuva iri zvaisanganisa kufura mumigwagwa zvichiteverwa nekupemberera vashandi nemhuri dzavo. Makore ano zuva revashandi Labor Day rinopembererwa nekufora mhuri dzichisangana dzichidya kugocha nyama nemamwe mafaro. Mutungamiri wenyika panguva iyi vaGrover Cleveland ndivo vakasaina bhiri muna 1894 rekuti zuva revashandi rive zuva rezororo muAmerica. VaCleveland vakati kushanda kune hunhu uye kunokudzwa zvikuru muAmerica. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica pamusoro pezuva revashandi ranhasi Labor Day. Maverengerwa neni tanonoka Hwande. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende haisi kuvapindura pamusoro perubatsiro rwechimbi chimbi rwarakakumbirira varayiridzi. Rimwe sangano revatyairi nemakondakita rinokurudzira hurumende kuti ishedze musangano wechimbi chimbi nevanotakura vanhu. Masangano eMDCT neMDC Alliance anoramba achitatsurana pachena. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri mu Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.